very good evening, Zimbabwe. This is 7 Live Talk. Today, on Thursday, April the 7th, 2022, I am your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And today, you will be looking at the situation in South Africa. We saw that there's been an incident where a Zimbabwean man is said to have been stoned and burned to death by South African residents in what some are terming a horrific xenophobic incident in the Diepsloot township in Johannesburg. And you see that residents have been protesting the rise of crime in the area when a group of them went out hunting for foreign nationals Wednesday night, leading to the killing of this Zimbabwean national. And we know that there's been this Operation Dudula going on for quite some time.
Yes, Astar, the situation appears to be very fluid and it's developing minute by minute on what is happening to some of those that actually did go after the Zimbabwean, who apparently or allegedly they identified the wrong person and he got burnt last night. And a lot of Zimbabweans are now living in fear, saying that they have locked themselves up in the area. And some who were at work, who did not return home yesterday, say they are fearing returning home because they don't know what the situation is like. But we'll also be looking at some developments in Zimbabwe, where some women's organizations joined with the United Nations to enable for rights of disabled women to be respected in the country. So we'll be talking to some of the women who were at that event to just find out what happened and what the, you know, the way forward.
Yes, Marv, we are going to be looking into that and also including the authorities. What are they saying about all these incidents? And looking at the South African one, we have seen that the consul, the embassy, Zimbabwean embassy in South Africa, has also expressed his shock on what has happened. And we've seen that the South African government has also in the past been discouraging this. So this is these are some of the issues we'll be discussing here on Women's Roundtable Live Talk today. Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma namhlanje nje sithina siyabe sicubungula udaba ke oluphathelane lenketha bechabi yenzakala kwele South Africa. Yikho ke lapho esiyabe sixoxa khona ke ngokuchiyeneyo ukuthi kuyini okwenzakala kulelo lizwe. Siyabona njalo ukuthi ngiqala ngithi ngimute ngizabuya kuwe nokuba sesilomunye umhlonishwa wethu leyo ushutha right here sensamvanile laphana sizaphenduka kuye. Ngabona silomlaleli ozama ukungena lapha ehlelweni sizathi sesimbona, kodwa bengisatsho nje bengisachathisa ukuthi yebo sikhula okwenzakalayo South Africa, kodwa sizakhangela lo kwenzakala elizweni ukuthi kati uhamba njani. Njengoba-ke sitshilo ngaphambilini, sinanzelela ukuthi kulesizalwane-ke seZimbabwe-ke esibikwa ngingasathi-ke omunye umhlonishwa wethu ozama ukungena lapha ungaphuma ubusungena futhi sizakungenisa. Ngizawukhupha lapha ubusubuya futhi uzangena kuhle. Sengiqhubeka-ke ngibe ngikutsho-ke, sibonele ukuthi kulesizalwane seZimbabwe sibikwa sibulelwe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho sachiswa izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abeselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku kwelokitshini-ke le-Diepsloot khona le-Johannesburg. Sibonile-ke njalo ukuthi umkamuyi unkosazana Nomsa Choma-ke uthi yena umkakhe-ke umyeni wakhe uNumzana Elvis Nyoni-ke bebezibhejisele-ke kwase kusenzakala lokho, kodwa kuningi-ke hhayi sizakuzwa sesicubungula nabanye abahlonitshwa bethu esizabe esilabo namhlanje. Yebo-ke sizabe sile ngcwethi-ke labalwela ilungelo loluntu esizaxoxa labo lapha. Sikhangelele ukuthi sibe lo njalo sesilaye lapha unkosazana-ke Gugu Ncube yena ke oyisiphathamandla ke senhlanganiso lela ilungelo lolunje African Diaspora Global Network la isabe sixoxa la lapha sinike umbono wakhe njalo silabanye labo abazangena kodwa ke singafiki lapho sizweni ke Marvelous silaye ke homuchamo taba olufanayo Marvelous
ai wat nokuchingamidza nyamufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai apo nasi tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika yeSouth Africa apo nezuro manheru takusvika pamangwanani anhasi taona isu chizvarwa cheZimbabwe chiri kunzi chakawanikwa chichipiswa mushure mekunge vamwe zvizvarwa zvemuSouth Africa vaenda pamba pake vachibva vabvunza mapassport nezvimwe vakawanikwa ivo vachizomupisa saka nasi tichange tiri kukurukura kuti zvakamira sei zviri kuitika izvi tichange zvakare tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai munyika yeZimbabwe umo tiri kuona pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa pari zvino saka tichange tiine munyarikani wedu vari pano vachange vachikurukura nesu kuti tinzwe kuti zvii zvimwe zviri kubatwa nemadzimai panguva ino kunyangwe hazvo denda recovid-19 richiriko uyezve munyika dzakasiyana siyana vanhu vaakuenda vachibvisirwa zvimwe zvatingati maregulations anga aripo asi tichange tichida kunzwa kuti ndeapi mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai panguva ino tina munyarikani wedu amai Sali Dura kana kuti Sali Ncube The Women's Coalition of Zimbabwe vachange vari kukurukura nesu vachitaurawo nesu kuti zvii zvavari kubata pari zvino takatarisa basa ravari kusangana nazvo naro munyaya dzekuita mabasa emadzimai saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano tichiona zvakare kuti nyaya iyi iri kuitika muSouth Africa inorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvii zvimwe zvavari kutarisana nazvo panguva ino tichiona zvakare kuti munguva inotevera vari kunzi ivo vasina mapepa vawanikwe ivo vachidzokera kumusha tinoona zvakare kuti kune imwe operation yanga iriko inonzi Operation Dudula yanga iri kuitika munzvimbo iyi yeSouth Africa uyezve tichida kuziva kuti ndo here zvimwe zvacho zvatanga tiri kuona zviri kuitika kuDeep Schoof uku kuri kunzi kwawanikwa kuchishaya mumwe murume taona zvakare pane mazwi awanikwa achiturwa nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa vachitaurawo kuti vanga vasingafare neizvi zvaitika kunzvimbo iyi tiri kunzwa zvakare kuti pane mamwe makurukota kana kuti vanomirira hurumende vawanikwa vachishanyirawo nzvimbo iyi vachida kunyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei uyezve vachida kunobata maoko asi nyaya huru iripo ndeyekuti chiiko chingaitwe pari zvino panyaya iyi yemhirizhonga yatiri kuona iri kuitika muSouth Africa totarisa zvakare sekutaura kwataita kuti kunyange ivo tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa tichange zvakare tichitarisawo zviri kuitika muZimbabwe panguva ino takatarisa isu mabasa ari kubatwa nemadzimai nyanya takatarisa isu kuti madzimai emunyika kunyanya avo vanorarama neurema ndo vamwe vari kuwanikwawo vachisangana nematambudziko akanyanya panguva ino nyika nepasi rose tichisanganisira Zimbabwe vachiri pasi pedenda iri recovid-19 saka regai tinzwe kubva kuna munyarikani wedu amai Sali Ncube The Women's Coalition of Zimbabwe kuti vachange vari kutinde api mabasa avari kubata panguva ino tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu hamusikunzwika
pazuva waita zvako Marvelous tine urombo nezvaitika kuSouth Africa tichiti mhuri yevakati inyaradzwe munashe nekutiwo nyika dzive nekutaurirana nekuti tinzwisisa nekuti tese tiri vanhu hapana zvikunyunyuta kunopedzwa nekunge tichitora upenyu hwevanhu zvinyunyuto zvine mapazi akasiyana siyana ehurumende anofanira kuita kuti nyaya yekuenza nemikana mabasa nezviwanikwa nezvinokosha zvikwanisike kuti zvisvikike tisina kudeura ropa kana kushungurudzana nevamwe uye nyika yese pasi rino takatarisa pasi rese tese tiri vanhu saka pazviga nezvisungo zvedu zveubuntu nevanhu tinofanira kuti tikoshese upenyu hwevanhu nekuti tese tiri vamwe chete tiri vana vevhu ivhu redu remuAfrica remunhu wese. Totarisa munyika yedu yeZimbabwe nhau yanga iripo ndeyekuti panguva yayaunga uri kutaura Mavelas pakauya denda recovid-19 chakava chipatapata chekuti mhuri dzakange dzisina kugadzirira. Mapazi ehurumende anoonekwa nezvekuchengetedza ukodzero nekupa zvikwanisiro kuvanhu vanorarama neurema vakanga vasina kunge vakagadzirira uye vaine zvikwanisiro zvaidiwa. Saka nokudaro kwakava nekupfachikira kana kututuma kwemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, vakomana nevanasikana, kwakabva kwasvika pakuti mararamiro emadzimai nevanasikana vanorarama neurema vasvikirwe nemhirizhonga dzakasiyana dzakanyanya. Tinotarisa izvo zvisungo zvacho zvaiitika mucovid-19 zvaitoda kuti unge uri munhu anotokwanisa kuti averenge nekuti ruzivo rwacho rwaifambiswa pazvivhitivhiti. Zvakadaro ukange wavharirwa, vamwe vakanga vakapuhwa zvikamu munharaunda zvavaitengesera kuti vakwanise kurarama, asi nekuda kwemitemo yekusunga kuti chirwere chisatekeshera pavairaramira pakange pasisina zvikwanisiro. Zvodaro tikatarisa mhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana vanorarama neurema, vamwe vacho kazhinji dzinotoshungurudzwa nevanhu vanovachengeta. Saka vanotoshaya chero anozovabatsira kuti vakwanise kunoripota. Uye pamwe pacho havatokwanisi kuridza mhere kana vachishungurudzwa nekuti havataure. Vamwe vanenge vasingaoni havatooni kuti zvinhu ndo zvaakutoitika kwandiri izvi. Saka nokudaro tanzwa zvichemo zvakasiyana-siyana nevamwe vatinoshanda navo vari nhengo dzedu. Takabva tatarisa nyaya yacho tikaona kuti kune masangano anoshanda nemadzimai nevanasikana vakaremara, asi vanenge vari vanhurume vazhinji zhinji vari muutungamiriri hwacho. Havanzwisisi nyaya dzekodzero dzevanhukadzi nenyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Nokudaro pakava nehurukuro nekutaurirana nekuwana mukana pachirongwa chiri kuparurwa neUnited Nations chichitsigirwa neEuropean Union chinonzi Spotlight. Ndochakazopa bandiko rekuti ai tanzwa kuti mune shungu dzokuda kuti mutemubatsira pamwe mushande mese. Chiitai kuti mutaurirane muone kuti zvamukada kushanda mese muchiita zvakamira sei zvikodi. Saka mumwedzi waMarch tiri mukusimudzira mwedzi wekodzero dzemadzimai pakava nehurukuro dzakadzika-dzika dzatakazoita zvibvumirano zvekuti ngatichiitai chibvumirano chatinosainirana chinova chatakasaina nezuro. Chibvumirano ichi chaiparura chisungo chekuti tiite mubatsira pamwe isu seWomen's Coalition of Zimbabwe nemasangano akazvimirira ari ega anorwira nekusimudzira kodzero dzemadzimai, pamwe chete nevanhu maindividual members edu vanorwira kusimudzira nekukoshesa kodzero dzevanhukadzi, nemasangano ari mubatanidzwa zvikare wevanoshanda nevanhu vanorarama neurema kuti tiite mubatsira pamwe takanangana nemadzimai nevanasikana vanorarama neurema kuti vasvikire kodzero dzavo zvinoendeka. Tirione kuti vawanawo zvikwanisiro vachengetedzwa munyaya dzemhirizhonga. Tichitarisa mitemo nokuti muna Machu nyika yedu yeZimbabwe yakatongoparura polisi kana kuti chisungo chekuti pave nekodzero dzekukoshesa upenyu hwevanhu vanorarama neurema, rine chikamu chekuti vanhukadzi nevanasikana vanofanira kunge vachichengetedzwa. Saka ndizvo zvakaitika nezuro zvekuti tichiparura chirongwa ichi wamubatsira pamwe, kwaakuchiona kuti zvese zvikwanisiro zvedu toita mubatsira pamwe tifambe pamwe chete.
While on that issue, can you just give us your take on what we're seeing developing out of South Africa? You're the Women's Coalition of Zimbabwe, but I'm sure some of your members also do cross over to South Africa time and again. We're seeing some violence coming out, and there are reports that a Zimbabwean man was burned to death last night in South Africa. What's your view? Mrs. Lube, your audio is not coming out very well.
Yes, we can't hear it. Okay, but we see there's another guest who has joined us. Can you hear us?
Yes, we can, but can you log out and come back in?
Can you hear me?
Yes, we can hear you. Carry on.
Okay, so what I was saying is when conflict happens, it has been escalating by the day. There has been early warning signs that there were disgruntlements and unhappiness amongst the communities of who have been affected. So,
yes, we can log out and come back again. Let's hope your audio will be better.
Yebo ke sithathe kuwena ke omunye umhlonishwa wethu uyasizwa Nkosazana Ncube. Yebo uyasizwa Nkosazana Ncube. Yes, you can talk now. Let's see if we can hear you.
Can you hear me now?
Yes, yes, yes. We can hear you. You can go ahead.
Thank you. So I would just encourage the communities to say whatever disputes and concerns we have, let's use the other channels and duty bearer structures that are in place without turning against each other, because under the spirit of Ubuntu, we are all Africans. We may have faced challenges, but we don't have to resolve them by taking each other's life. The Zimbabwean economy, the same as the South African economy, are interdependent with each other. We can do better. We have done it before during the anti-apartheid regime where we would support each other. The liberation struggle movements that would connect with each other of generations that came before us. So we cannot be the generation that will really do those gross violations of rights. It's unacceptable. And yes, it may have happened in the spur of the moment. But from now, we need to save lives. We need to talk to each other. So I would encourage the authorities responsible to facilitate dialogue and engagement and people-to-people solidarity. And for the Zimbabwean authorities there to facilitate also an enabling environment such that the citizens that are in distress will access support when they are in need. And for those that are perpetrating violence, to use also the mechanisms in the South African government to ensure that there is peace, there is containment, because when things like this do happen, women and girls become vulnerable, and young people also become vulnerable. So whether you're South African or Zimbabwean, when chaos happens, rights are violated and there is exploitation. So for me, I know we can do better. We are Africans. We have Ubuntu. We have what it takes. Let's use the channels that are there. Let's safeguard each other. And for the authorities, duties calling for them to step up and accelerate their response mechanisms before things get out of hand. Thank you.
Now let's get back to the program that we just launched. Can you tell us a little bit about this and how it will assist women, especially those who are disabled?
So women and girls with disability have been disproportionately been discriminated against, marginalized against, and experiencing really, disturbing violations of their rights. So looking the organizations of persons with disabilities together with women's rights organizations under the banner of Women's Coalition of Zimbabwe signed a memorandum of understanding to partner and build collective movement for the agenda of ending all forms of violence and discrimination against women and girls living with disabilities. This was supported under the Spotlight Initiative, coordinated by UNESCO and supported by the European Union. So from yesterday, we had the co-creation process in March. We
We're losing your audio, unfortunately. I think you need to log out and then log back in again. Thank you. Star, go ahead. Star, you're muted.
Oh, yes, I'm muted. Sithathe njalo omunye umhlonishwa wethu. Sizacela ukubana uphume njalo ulog. Oh, yes, I think she'll log. Yes, lo munye umhlonishwa lapha ecingweni. Siyakwamukela ukuhlelo lwethu njalo ungazithi ukuthi ngubani. Yebo umhlonishwa wethu lapho ngani kasizwa. Yebo uyasizwa Gugu Ncube. Yes, sizwani.
Yebo ngiyakuzwa.
Yebo ke ye ungazitho ke uzibambe ngegama esingathi introduction ukuthi sizaqalisa ngesiNgisi. What's your organization, the name of your organization, and what's your position, and what are you what can you say about what's happening in there in South Africa?
My name is Gugu Ncube. I'm the deputy chairperson at the African Diaspora, the deputy chairperson for the Women's Desk. We handle women issues under our desk, and a lot of challenges that are faced by women. What is happening in South Africa is actually disheartening, to say the least. I don't believe that Africans have been set up against other Africans, and it's a really disappointment when even political leaders and community leaders try to gain political mileage using the plight of the migrants some of them who are refugees, whom they are actually getting money from the international community to look after. But sadly, we are seeing migrants, among them the refugees, that are being bribed like chickens. This is very disheartening. We saw the president, President Cyril Ramaphosa, coming out with a very weak statement. Yes, he is calling people to order, but that has to be supported by an instruction to the police, because we cannot have the police accompanying criminals to people's houses so that the criminals can do door-by-door search. Even the police themselves, for them to come into my house and do a house search, they need to apply for a search warrant. So it's so puzzling and so appalling, to say the least, to see the police themselves accompanying a criminal by Santa Labs into people's houses to do house safety. So in my view, this is a state activity. In my view, this is an orchestrated activity by the government of South Africa against Africans.
Yes, but I don't know if you can hear me because your phone is breaking off. But yes, but we have seen the government, especially
the abuse of any migrants in South Africa. I beg your pardon.
Yes, the connection is not. Yes, the connection is not too good. What makes you say is the government? We have seen the ANC and others condemning what's going on, especially the Operation Duduna.
Who condemned it? If still the president is sitting in his office and seeing the police themselves accompanying Operation Duduna attacks, who exactly is condemning that act? Because condemning is something else, and issuing out a stone order as the head of state is something else. The president himself needs to give the instructions to the police minister and the police commissioner. We cannot have the police accompanying those criminals. That's where the problem is. Because if this wasn't a South African orchestrated act, we will see the police dispersing the Operation Duduna members. We will see the police arresting the Operation Duduna members. Last week, it had to take EFF to go and open a case against Santalas. Santalas was accompanied by the police themselves. Why was Santalas not arrested? Why did it take EFF to open a case on behalf of the victim? So you can actually see that the government has orchestrated all this. And it's a pity, because the migrants are just caught up in between this whole circumstance.
Yes, so as the African Diaspora Global Network, have you been involved in any of the community activities, say, to talk to the communities or engage the government, or what do you have anything to do with this issue?
Definitely, we are involved. We are on the ground, and we have been to places like Rosetta and Bay. We have been to places like Soweto. We have been to Dipsloot itself. We've been following to Alexander. We've been following this operation to Dula. Everywhere. And we are trying to say to the community leaders, we cannot do this by ourselves. You need to also engage your people so that they know that migrants are not here to take anybody's job. Why they are fighting the migrants? Politicians are busy are looting. So indeed, we are doing a lot of community engagement and re-engagement.
Yebo ke siyabonga lapha ke silo mhlonishwa wethu uNkosazana Gugunxube isiphathamandla se-African Diaspora Global Network yena ke lapha ube sekwehlulekile ke kungena ke ngomfanekiso ke lo wevidiyo oqoshiweyo ngakho sathi hayi asixoxeni ke nakho siyabona umfanekiso wakhe wentombi yakoNxube lapha singathi ungasitshela ke ngolimi lesiNdebele ukuthi kahle kahle njengenhlanganiso lithini ngokwenzakala khona ngapho kwele South Africa, siyabona ukuthi kulobuzwanguzwangu obenzakalayo.
Thina njengenhlanganiso i-African Diaspora asivumelani lento yenzakala e-South Africa. I-South Africa, ukuze ibe yi-South Africa, amazwe amaningi, for example, iZimbabwe, Why?
Ukuthi kwenzakalani lina libona ngani kuyilo kwenzakala lapha bengabe bedinga ngempela izigila mkhuba kumbe nje hayi ibudlwa ngudlwangu lo
sina sibindeni African diaspora asiyiboni nje into eyenzakalayo thina sibona sengathi uhulumeni weANC uye nje ozama ukuthi ngabagodi ebantwini abamnyama nokuhlukumeza kwabantu bangaphandle uhulumeni weANC kufanele ukuthi alalele ukuthi abantu bakhala ngani ayenze i-service delivery kunokuthi abe sefika or atashi ngaphandle lokho asivumelani nabo abantu labantu babafika ezabantu South Africa ngiyakhalaza malalele uhulumeni abasolvele izinkinga lapho ukuthi uhulumeni leyo asivumelani nayo thina njenge-African diaspora
ngezinye indlela alisuthiseki yini ngokukhulunywe nguhulumende. Yebo, ngisathi ngezinye indlela alisuthiseki ngokukhulunywe nguhulumende esola u-Operation Jujulu.
Asisuthiseki ngoba ukukhuluma kungenye into, ukwenza kungenye into. Sifuna ukubhalumeli manje ukukhuluma kanje.
Yebo, ungaqhubeka. Ya inetwork yakho
ikhulumele atshele amaphoyisa lathi silalele ukuthi wena commissioner wamaphoyisa nawe minister wamaphoyisa yasemfundo siseyi ngokunje lokubhekile so uthule yena ezokhula ekhubele lwenzakali
Oh, ngiyakuzwa sama. So you have load shedding there, but uma ungizwa ungachazisa njalo ngesindebele ukuba mina njengenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network liphatheke njani kulolu daba liyalikhulumisana lohulumende liyalingena emphakathini
akumnandi leze ukuthi sibone abantu bethu bakithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona siphatheke kabi kakhulu and asisuthiseki ngiyayiphinda leyo ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumeni abamba ngayo le ndaba ngoba uhulumeni ngathi ukhuluma enye into abe sesuka yenze enye into ngoba if le nto uhulumeni ngempela ngempela bengayifuni engayifuni okweqiniso uhulumeni besibeke sifuni amaboyisa ekuphelekezela izigebengo ezifana nakwenhlanhla lax zisiya asetha ezindlini zabantu besiyeke sikubone konke lokho kodwa lokho-ke kubonisa ukuthi uhulumeni we-eyisekela into eyenzakala ebantwini abansundu emzansi ngoba angikaze ngibone okwenhlanhla lax lethi bona bayobheka kokosantini kokopretoria west kokomafoes lethi bayobheka izidakamizwa angikaze ngibakukhona kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abamnyama abahlupheka njengabanye abantu abamnyama basemzansi so leyo thina kasivumelane nayo and asisuthiseki sifuna umongameli akuqume obala kube inkulumo yakhe bayisekelwe izenzo zamaminista akhe
ye njengenhlanganiso kuyini eselikwenzile ngalolu daba
thina sesizamile sikuprocess okokuqala sikuprocess yokuya kuma-human rights commissioners ukuthi siyovula i-case against uminister we-home affairs ngoba sifuna ukuthi inkulumo zakhe zizo ezinye ezenza ukuthi udlame lusukume kakhulu abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu okwesibili silokho sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu basemzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu akusibona abalenza libe ngabanyanga sibona abalenza lihlupheke siyaqhubeka ground.
Yeah, okay. And we also realize you are also the deputy chairperson for the women's wing at the African Diaspora Global Network. How can you say this issue, how is this issue affecting women mostly? The issue of xenophobia and what's happening in South Africa?
It's affecting women so much. Because if you look at this, I'll give you an example of that woman who is now a widow, whose husband was fried to death. I've never seen a human being burnt alive. It's so shocking that South Africans have put so much gas that they can burn a person alive. And they go back home and see as if nothing happened. And it's so very painful that up to now, the police are quiet. They haven't arrested any people who have actually bent that person. But yet, we hear them talking about crime. So, Kashenashe, which crime are they referring to? Is it a crime when it's perpetuated on South Africans, but it's not crime when it's perpetuated on foreign nationals? I do not understand the way exactly the South African government is standing there. And it's so shocking because women are actually very much affected. Now that a woman is a widow, she is now a single mother. She has to fend for the children. We all hate her. She says currently she's unemployed. So all those things that are happening, they affect the women and children more. And nobody seems to be considering that fact. At the end of the day, the children get to be displaced. And we cannot have an Africa where children are displaced and they are living like orphans. It's so frightening to see it happening in Africa.
Yeah, okay. I see we have our next guest, but may you stay on the line. We're coming back to you, Gugunube. And while I bring the other guest, before you wait, what do you say about innocent until proven guilty? We saw that the last Dlamini you are talking about, Nhlanhla, was arrested and appeared in court. And so far, this case we are also seeing Beki Cele, Mr. Also in these videos. Would you say they are? Why would you say they are condoning what's happening? Just stay on the line. We'll come back to you while we take our other guest. Marvelous.
I want to know if you can question on what you do. At this point, we're starting to make a move. At this point,
South Africa. Mpungwa zaka changa. Acha nunu kakuhila. Ni makaesha itika mkatime masake.
Saka semaji mai alimo mwa South Africa pane ma group samuna wewe amuno walikuwa mchikurukura kuti mobatsira sei na madzina akafanana nei
ya wangu ma group tinao izvo manje manje baba pamazondi nambirika ndakashori kune rimwe group chitoterera chizama kunzwa kuti zvofambiswa sei kuti tibatsire mukadzi uyu nevamwe vanda kubatsira pane vamwe vasina mabasa vanogara side koko vanenge vachida kuzotora zvimbabwe samu group atati izvo zvino matiri kutotaura kuti vanenge vachida kubatsirwa vanenge vachida kuenda kuZimbabwe vari willing kuda kuenda kuZimbabwe nyatsona kuno kwapana zvandiri kuita kuti vobatsirika sei vanotoita 2 rand so that vanhu vadini vakwanise kukira mabhazi vadzokere kumba pane kuurayiwa nekuti nzvimbo yacho iyoyo iri kutonzi inzvimbo inotogara ichiitika izvozvo zvokuuraya vanhu saka tisizuva zvinozopera sei togona kuzorasikirwa nezvizvaro zveZimbabwe zvakatowanda isu tichikwanisa kuti tinge tichibatsiranawo kuti vamwe vedu vadzokere kuZimbabwe
iri kurese nekwamunogara
imi hakusi kure zvakanyanya tinokwira 30 rand kusvika ikoko hapadhuze padhuze asingoti kumikuku munozova mikuku munoisa mukuku zviya zvimba zvakavakwa nemarata so kumalocation isusi kana kuri kwedu kuchinhoi kunenge kuri kugadzema like kune zvidzimba zvezvi vanhu vanodherera ikoko mikuku ivo ndokuri kunyanya kuendwa yena kana kualexandria kwavakamboenda last week kumikuku futi saka vamwe vamazimbabwe vanokwanisa kukwana mari kuti vagare kudzimba dziri nani kumayadhi zviri nani zviri nani vatano pane kuti vanhangirika kuti vane kuti vanhangirika varamba zvigare kumikuku iko kakatererwa zvakambogara kunenge mayadhi kuri nani but asiwo hazvisina kumira musha hazvisina kumira musha zvakutongotyisa
whatsapp pamambo kutaura mungati pane vanhu vangani vari kutaiwa itoda hedu kudzokera kuZimbabwe nekuti zvinhu zvaipa munzvimbo iyo
so far panga pabudikira vanenge 8 vanga chitine mhuri yangu tokuenda kuZimbabwe hatina kana takauyawo maemhanje tichipfuura tiri kuzvitsvaga basi but zviri kutoitika zvacho kana irendi chaya hatina panga pabudikira 8 chete
saka vamune muchizobatanidza makawanda sei kuti vawane rubatsiro
ha vanhu vanobatanidza vanhu vanobatanidza best group redu irika rinobva kufacebook page yasisi yavanotovamwe vatongoti sisimeli muridzi wepeji iyoyo ndo vatino vanotikurudzira tibatsirane ende ndo vatotanga nyaya yacho saka isisina followers avo nenge ukanaone paunenge uinapo unongoisawo ewallet kumunhu anenge achidaona topuwa nhamba toita tobatsira mumwe wenu sisimeli vazoenda kumabhasi vomuperekedza waienda kuZimbabwe kuisusu through group roro rasisimeli iroro vanobatsira vanhu but havana kunyanya kuwanda because makesisi ayakasati anyanya kuwanda apa ndopavakunyanya kutoda kutotanga kuti tichinyatsoona apa pese apa unga chimbobatsira vaya vanenge vachinetsana nevarume madomestic issues ayaya ndo vaingunopika 1 or 2 so far ndakangoatenda 3 ndo vamwe vamwe vanhu vandakabvisawo nangu shoma ndichingoiswa paiwallet kuti vanhu vabatsirike vaende kuZimbabwe
imimi semadzimai mungati shuwiro yenyu ndeyei makatarisira mamirira aita zvinhu muSouth Africa
shuwiro yangu ndeyekuti kana tine mukana wokuti tiende kumba pane vamwe vanhu vasitombori nachokuita vakungotendera tendero mastreti kana tine mukana wokutiende kumba dai taenda hedu kumba tinogarira kumba tinoona zvokuita tiri kumba pane kuti upisirwe kuno upenyu hubva hwapera zvachose hazvibatsire chuno plus taishuwirawo kuti president evakwanisawo kumiririra zviri kuitika kuno kusouth africa senyika dzakavakidzana ngavataurirana vanzwisisane kuti zvivi zviri kunyanya kunetsa because kuno maforeinas asi mazimbabwens chete maforeinas kune vamwe varungu chaivo vanotoa kuti nemunhu asina mapepa akakwana purezidendi wacho dai atimiririrawo inhau yekuti kunyika kwedu hakuna kumira musha dai kumunyika kwedu kwakuraita hataimbouyawo kunoisa aingozvigarirawo kunyika kwedu but purezidendi wetu dai vakwanisa kungotimiririrawo vambotaurawo napurezidendi wekunoku zvinhu zviite sezvinoita nani zvinyevenuku vanhu vagari vakasununguka inini kuno kusouth africa ndiri munhu airaramawo nekutengesa hangu ndiri kuZimbabwe but murume wangu inini aiva ari truck driver ndobva azongoita missing kuzambiawo handinambozva kuti chakaitika nanhasi handitombozivi richi chakaitika Saka mungo ziwa o life ya kuti unengo shiti muruma nga jipano kuti umjibatani za umchilala pati njaka zenge za nduwe mela zota nsinga cha kwani sika na marenda nguwani jendanda nguwani ya hivyo niye mbo jika sika cha kwani sila na mende uchikoro saka razo watu kwa ya kuno njukua saka kwa wanaomari ni kuhicha something mbatu saka ndaka so decide ya kuya kuno ya kuti ndaka nga ndato umero kunya so wana wata apache na shumucha hiti
saka kwa hivyo ya kuhisha
Dave na na tri, murumangu asata shayuko. Murumangu asa shayuko murumu na February. Doku ba na April manangu asongo mukawa kaa fans. Yo chicha kichi kendo vanda saro ne two. So fans ne two ba na ndaga saro na wondo andro kuchengi.
Kopa muri kushanda chukuzi baba sani chora. Sani la na ngani?
Tane tri.
Okay, aiwa, tambudziko kwenyu akashaika. Saka mutauro makatira vamwe vatingati chikara.
Inini shangu dzandakapfeka sisi mabhenzi akaoma. Kuoma chaiko because inini mama wangu andamuviga ina ndombozipi chakaitika kuzambia ikoko. Akangoenda, akangoshaika muna 2012 ndombozipi chakaitika. Saka njina closure, ya kanya soti, chikichi. Because aile truck driver, kango shaikwa, saka anambo wanikakana, saka njitombo zi, kutizini yato kutizinga, njingati, antachoka ni moyongu noruwazi, anisati ndasana sosu nungu.
Ayo wa shimbo, bata ima kadaro, sisi, rumbiza, iti mbonzwa, sangu mamu kutawure imi kutimu zimai, akashaiki nguwani murume wake panya, sektoro kwa maita mazama. Murukunya so muzvira nekuti munoziva kuti zvinorwadza sei. Kuti chi ataura nemutori wenhau wedu ari ikoko ku South Africa. Uchanezvo. Total video rumbiza you hang on while we listen to what a life of the late member.
Besihlele ngo-10 sibuka imbewu lapha kumakhelwane. Sezwabantu beshaya umkhukhu next door bethi sifuna ama-ID lama-passport. Beshaya abantu baku next door. So ubaba lokade sibuke sonke imbewu wabethi ngcono sibaleke lapha ngoba mnani la. Angila-ID angina-passport. Ngoba bengasibamba lapha. Sabe sibaleka sisuka lapho sabaleka sabhoda ngemuva kwemkhukhu lapha sacasha ngemva kwemkhukhu epassage. Kuyimi laye lo munye ubhuti uthi awumavelaye kade sinaye mavelas mavelas uhlala lana la ejaradini umkhukhu kwes
Okay, lo ndoda osishile umna wami umntaka mamdala yena ngakonyathi mina ngokwencube ngokuzalo zale case esewula mina namphesheya ngale emajamhlophe yanda mambala
uzama usela laphana ukuthi kuthiwa bekusenzakalani laphana uzothiwa kusenzakalani endlini abamkulela
okay undoda lo kuthiwa uphume abantu labo bengena next door bebuza amapasa so wazama ukucatsha khona abaphakathi ejaradini bathe bengena bephula bamthola becatshile base bathi isigebenga then bamtshaya kanjalo bethola izando lamathwayi nathiwa mokukhuba bamtshaya babuya la ebantwini lapha abantu bathi le amazi abantu banganithi besaba ukuveza ukuthi bayamazi bahlala naye yabo and inkosikazi wakhe leyo ukhona bamtshayile naye
laphana abamtshisele khona zama ukuchazela laphana ukuthi bathi kwenzakaleyo
ola bamtshisele khona labamtshise ngamathaya bemtshisa laphana then amapholisa athiwa amthulesa aphila then bamikela watsha wazowaphela belonke bezama ukususa amathaya lana bengakhuphi bona amapolisa bamyekela abelonke bebuza statement but umuntu lo anephila bangamthinti
bamthole phila
bamthole phila ngesandla yabo
kunifatha njani khona ukuthi amaphoyisa kunifatha njani khona ukuthi amaphoyisa
lapho bese sizwa ke umfelwakazi obekhuluma unkosikazi Nomsanyathi nomfo wabo kamufike yena umnumzana Busani Ncube lapho ke bebechasisa ukuthi ngabe kubhenjani umnumzana Elvis Nyathi uyezwa yini okukhulunywayo ke lapha ke unkosazana Ncube njalo elaphela ukucina ngathini ngakho
ngizwile mdala baba elami elokucina lithi lona thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumeni weSouth Africa akhonside ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezela okudlula wonke umuntu njalo uzwile lo ubhujwani uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila sicela ukuzwa uminista yena wamaphoyisa nomongameli welizwe bexwayisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inkethalethala sicela lathi ukuphathwa njengabantu sicela lathi ukuphathwa njengabantu abanedignity ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu idignity yakhe ungathatha konke kodwa ukumthathela idignity yakhe awukwazi so sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu asizona izilwane asizona iy'nyamazana sicela nisiphathe njengabantu nathi sihlalisane nini bantu bakithi sihluphekile sizweni siselizweni lenu sicela lisamukele ngezandla zonke amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo babophe izigebengu abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo leso isicelo sethu se-African diaspora njengeqembu siyabonga
ye njalo hayi sisele kuminye nje imzuzwana sizwile njalo lo mhlelwakazi la ikhuluma intathela izindaba yethu uThuso Khumalo wenelisile ukuthi akhulume laye unkosikazi Nomsanyathi laye ubekhuluma nje ukuthi kuhambe njani lokuthi bambulele njani njengoba nawe uthize ukuthi ye nakho la kubesifazana kuyabathinta kakhulu singasakhulumi ngakho kodwa nje sizabuya njalo sizokuza ukuthi abanye ke abesifazana baphila njani nisanike omunye wami lapha marvelous we hear today from Busani Ncube is the brother of the late Elvis Nyathi, and we also heard from Nomsa Nyathi, the widow of the late Elvis Nyathi. Over to you.
I wa apo tangatukuona isu muri ye muchakavu tangatukuona amai Nyathi vachitaura ivo pamusoro pe mafambiro akaita kuuraiwa kwemurume wavo nezuro uyezve tikanzwa kubva kune hanzvadzi tingati mukoma wemuchakabhu vaelvis nyati vachitaurawo asi tirumbidzai munotii nezvatanzwa izvi zviri kutaurwa nemudzimai uyu kuti zvakafamba sei anga achiei
inini handina kuvanzwa yasikambonzii
ehe but vanga vari kutaura ivo kusipane vanhu vakauya vachibvunza mapepa vachibva vazova pavakati vaende panze vachibva vazowanikwa vachitorwa vachi rohwa vachizopiswa
inini ndamboiona kufacebook kugreat hope page ndokwandambozviona namava vachitaura zvandibata zvisingaiti kuti mutemo wacho wekuti vanhu vanoita door to door here vachitasa mapepa evanhu vanoita door to door here idzisii dzatovambavha here idzi hazvisisiri zvekuti hanzi idzi dzinenge dzatovambavha ini hangu zvandibata ndiri kunyepa kuvaiva ndazviona masikati zvinonditira zvakanaka
vamwewo munombotaurana here semadzimai kuti mozvichengetedza sei panyaya iyo yemapepa
chinonetsa katakabva kwakasiyana siyana zvishuwa vamwe vakauya vasina vachitojambisiwa neve mabhazi kana saka hatizivi kuti ngazvida because ndikuona pane gurupu mari achitotaura imomo munhu anga achitotaura kuti umwe munhu anenge asina kana kwokunoisa musoro asi wozvitarisa kuti unogotongwa usina pokuisa musoro kusouth africa kwachakauya manje manje makore ese waigare pizi vete unotambura utori kuzimbabwe pane kuti upisiwe but vanhu vachita nharo vamwe vacho vachiti kuzimbaba kusukutombo ita kuri kubvira moto saka beta kungukuvira kuno saka vana tine pfungwa dzakasiyana siyana nasi inini semuonero wangu zvikangira baba zvakada enda kuita ndiende kumba zvangu because ini ndototya ndototya singatoiti but asi pfungwa dzedu dzakasiyana siyana
totarisa mambotaura shuro yenyu ndeyekuti mudzokere kumusha kunowanikwa muchitanda wevhoti yenyu sei muchidaro
Chishiro zangu kuti pamwe ndikakanda vhoti yangu muzvinhu zvingachinje tikachinjawo hurumende iripo pamwe zvingatitionani because aiwa zvino zvinhu hazvisinambomira zvakanaka zvinhu hazvinambomira zvakanaka kubvira kuhama dzedu dziriko kumusha kwacho vanongochema-chema isusu vacho tiri kuno tiri kungodai saka kutsva kumusana nepadumbu saka tiri kuedza kuti pamwe tikanovhota tikambochinjawo pamwe zvinogona kutoona timboonawo zvitsva izvazvizviti tararama makore futi tichingori nazvo taona kuti hapana tiri kumbochinja zvokutoita wese pamwe tikachinjawo tingaonawo zvimwe zvirina sotswiro yangu
asi munotaura here semadzimai makabatana panyaya iyoyi yekukosha kwakaita kunyoresa kuvhota tichiona zviri kuitika izvi kwevanhu nezvimwe zvakadaro uyezve tichiona kuti matsamba aya kana kuti mapepa emazsp vakawanda vanenge vasina vari kunzi vazowanikwa vachidzokera kumisha dzavo munombozeya nyaya iyi
hongu tinoizeya zvakanyanya iyoyo ndotopiki kwese kumagurukwati kungoti munhu ngaende unorejista vhota kana varejista vhota vozva pokuisa vhoti yako haiwe topiki yoiyi kuse madzimai aiwa tikuzvitaura vatisazoziva zviri mumwoyo memunhu
zvii zvimwe zvamungatini semadzimai mungada kuona zvichisanduka mune ramangwana muri imomo musouth africa makatarisa zviri kuitika kuzimbabwe
iri muno musouth africa tinongofuirawo kuti unoziva kuwetopeace of mind vanhu kuti zvinhu zvingochinjawo kuti vanhu tigogara takasununguka tisinabatira hura mumaoko sezvo zviri nani kunyika kwedu uku zvinhu zvikaitawo nani munoziva chero kuvana two cents asi zvinhu zvakagadzikana I think zvinotibatsira semadzimai tinonogara tiri pamwe chete nemhuri dzedu tichiona vana vedu vari patiri pamwe chete pane izvizvo kuti tetiruko tetiruko vana vanogona kuita musikanzwa zvakasiyana siyana saka seshuri yedu tangoshuva tii zvinhu zvedu zvaita zvakanaka tiende tinogara pamwe chete nevana vedu tichirarama tiri pamwe chete nezvishoma zvatinenge tinazvo izvozvo
siyabonga beube kukhulunywa ngumlaleli sesibuya kuwe ke nkosazana ncube ubulaleli ye uyasizwa nkosazana ncube well I guess the network is acting up as usual she said there is load shedding but maybe if you could just tell us what our guests were saying rumbidzai maybe we can also
translate
No, she must be comfortable.
No, what else are you doing?
Hi, no.
She translate, which is good. But she is saying actually, she can identify with the lead, with the widow that we just were speaking because she also has had a husband in Zimbabwe who was a truck driver, but who just disappeared in Zambia and now she's living like a widow because she's had to go to South Africa and give her children in Zimbabwe and she said she had three children but one of her kids just passed away in their sleep so now she has two children but she was saying she can identify what the widow in the video was saying and she can feel the pain and then she says what's more disturbing is that the trauma that widow will go through because she saw her husband being burnt. For her, she says she has no closure because she just knows her husband disappeared, but she doesn't know whether he died or where he is. And then she says her wish as a woman who is in South Africa is to go back home to Zimbabwe and register to vote and then stay in Zimbabwe should things change. Because she says she doesn't feel safe in South Africa. And having witnessed what we just saw happening, she says right now most women in their groups, they are also discussing with some Zimbabweans who are actually in that area where the late Zimbabwean was burned to death, who are saying they want to go back to Zimbabwe. So eight people have been identified who say they've got nowhere to stay, they've got no financial assistance,
and they just want the basket to go back to Zimbabwe following this incident.
Touchy words, very touchy words today, marvelous. Unfortunately, our other guest is not picking. We would have loved to hear what they say about people going back to Zimbabwe, because most of the people we talk to, they say, if we go back, what are we going to do there? Ukuthi lapho ke besizoke omunye ke umlaleli umhlonitsha wethu lapha ekhuluma nje ngakuzwayo la isithi uyabonisana lalo obekhuluma owesifazana uNomsa Nyathi, unkosikazi Nomsa Nyathi, ukuthi hayi ngempela ukubi ukufela laye waba lesehlakalo phose sifana nayo lapho umkakhe wayengabonakali ngakho laye umyeni wakhe ngakho laye kuyamhlupha lokhu uyezwa ukuthi lwana naye omunye uyezwa ke ubuhlungu ngalokho ke okwenzakeleyo. Yikho ke lapho ke esixoxa ngakho lamhla sikhangela ke udlakela lolo obelusenzakala eSouth Africa, lapho ke izizalwane asizo zeZimbabwe zonke, singathi Africa yonke, lapho ke bezikhanya ebezingani ziloshutho ngalokho ke okwenzakalayo kule Operation Dudula, lapho ke abahamba bethatha khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe. Ngiyuxolo ngiyekele yakhala le ifoni marvelous ngoba besivele sikhangelele umlaleli wethu nje ngingayiquma pho sizamuzwa ngaphi. Ye nguwe ke Nkosazana Ncube? Yebo, uyasizwa Nkosazana Ncube? I think she has a network problem ngoba ukuthi reconnecting yase icitsha ke ifoni yakhe. Hayi, sesifika ke we are coming to the end of our program, love, but I'm sure we can give our guest the last word.
Tawaye ni mazwi nye kupezitira ikuvara chirongo.
Okay, I saw your face was purple. No, she's because they are changes. I said, no, she was one
of the ladies. Hello, Rumbi Zai. I think the network in is
yes, mommy.
No problem. She's saying she has no audio. Hello, Rumbi Zai. What good things were?
It's not enough.
Tawaye, it's a good way. Tawaye. I want to put a network in South Africa.
Yes, I think, yes, you can't hear us. Our other guest was talking about load shedding. We can see it kept saying reconnecting. But I would like to thank our guest who joined us today. We had Kukunube, Deputy Chairperson for the Women's Branch in the African Diaspora Global Network there in South Africa.
I would like to also thank Sally Ncube, who joined us from the Women's Coalition of Zimbabwe, and also Rumbi Zai, who's a Zimbabwean who is staying in South Africa and where she is currently working, and who, as she said before we couldn't hear her, she said her wish is to go back to Zimbabwe and register to vote and make sure that, you know, the life is better for her and her two children. I'm Mavis Nyahuye in Washington.
Yebo ke siyabonga mavelasi, lami ke endivalelisayo ngisithandekile Mhlangani khonapha eWashington. Ngisithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele, naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Kubekela phambili.